Mangwana nakanaka vachereri tinosangana zvakare mangwana nehanasi uri musi wechipiri ndira 21 2020. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhukadzi vanonzi vari kushungurudzwa zvikuru pazvibhorani muHarare. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichaenda kubasa musi wemuvhuro wega pasvondo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vamwe vagari zvikuru vanhukadzi vari kushungurudzwa zvikuru munzvimbo dzinocherwa mvura muguta reHarare dzakaita sezvibhorani. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri kutambira nyunyuto idzi kubva kuvagari zvikuru ekubudiriro nemabvuku, uko kunonzi vamwe vanhurume vari kubata-bata madzimai nevasikana uye vachinzi vari kubvisa vamwe vanhu kusanganisira vechirume mumitsetse yekuchera mvura muzvibhorani pamwe nokubhadharisa vamwe mari kuti vakwanise kuchera mvura. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu seHarare Residence Trust tinowanzotambira mashoko kubva kunzvimbo dzakatsaukana dzinogara veruzhinji. Uko tinonzwa kuti munzvimbo dzinocherwa mvura mumabhohoz ari mumusha wagari kunyanya vakadzi nevanasikana vanoshungurudzwa vachirambidzwa kuchera mvura, vachibhadhariswa, vachibatwa-batwa nhengo dzemiri dzavo vasina kuzvitendera. Zvinoita kuti vatye kufamba vari wega. Izvi zvinonyanya kuitika zvakare kuchibhorani chiri kuGlenview, uko kunonzi kune varume vanosvika pazvibhorani vanobhadharisa apa vachiita zvenyaya yekuti vakaona vanhu vevakadzi wavanofunga kuti vari kuda nezvake vanoda kumushungurudza, vanoda kumubata-bata zvekuita zvekumanikidza. Izvi zvinowe zvinosuwisa. Kumabvuku kutafara tine zvakare dzimwe nzvimbo uko tinonzwa kuti kune madzimai nevanasikana vanoshungurudzwa nevanhu vatinofungidzira kuti nguva zhinji vanenge vakaputirwa nezvinodhaka.
Saka imiwo sesangano rinomirira vagari matanho apa muri kutorawo nezvinyunyuto zvamuri kuwana izvi.
Isusu sesangano reHarare Residence Trust chinhu chikuru chataramba tichiita kubva pakanyanya kutanga kunyuka dambudziko rekushayikwa kwemvura kuwanza dzidziso nekuita misangano yatinokurukura nevagari tichivadzidzisa kodzero dzavo sevanhukadzi, sevagari pachavo, kuti hakuna munhu ngamanikidze mumwe kubata nhengo yemuviri wake asina kuzvitendera uye wasina kuziwana kana kudanana. Saka tinovakurudzira kuti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iroro vanofanirwa kuzviita kuti zvizivikanwe nevatungamiri vedu, kunyangwe kufonera kwatiri kana kuenda kumapurisa.
Ko kanzuru matimaisvitsawo here shoko iri muchinzwawo matanha vari kutora ekugadzirisawo dambudziko iri?
Gore rino hatisati tagara pasi nevatungamiri vekukanzuru, asi mukutaura kwatinoita nemakanselers uye nevashandi veguta pane kutaura kwavanenge vachiita vachitaura kuti tiri kukurudzira vagari kuti vagadzire mawater point committee kuti wakwanise kunge wachibhadhara mitero yavo. Zvatinoona sekuti ingori nyaya yekungoti kukanzuru wanogona kunyanya kutarisisa pakutsvaga mari, asi wasingazonyanyi kubuditsa urongwa hunobatika hunochengetedza kurukote wagare.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kunyangwa hazvo kanzuro yavo iri kutambirawo zvinyuto zvakadai, haina zvikwanisiro zvinoita kuti ichengetedze vagari pazvibhorani zvavo zvose.
Hongu zvichemo izvi tinogara tichizvinzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kunofungurudzwa madzimai, vana, vana vakomana vadiki nevasikana vadiki vanenge vaenda kunochera mvura, vamwe vachibhadhariswa, vamwe vachibviswa muraini. Asi sekanzuro chikurudziro yedu ndeyekuti mumacommunities vanhu ngavaite macommittees avo anokwanisa kuti vange vachimaneja zvinhu zvavo, yatikati pachirungu yeti community level. Kana chiri chinhu chapuwa community iri sebhoho, ngaikwanisike kunge ichishandiswa at community level, ipapo vachiudzana mitemo kuti aiwaka ngatidai ngatidai ngatidai. Kanzuro haingakwanise iri pese pese pakadaro pamadziyo anenge aripo pacommunity level. Pane pamwewo pekuti iyo community inofanirwa kuzviita polisi yega ichiona kuti aiwa izvi zvanyanya izvi zvaziite. Kana kuine vari kushungurudza vanhu voendeswa kumapurisa kunzi kunangana nangana vari kuti shungurudza apa neapa, mapurisa oitawo basa ravo. Kana mapurisa azokonewa kuita basa ravo, zvinenge zvaakuchionekwa kunzi kosei vasiri kuita basa, ivo vanhu vakupa zvichemo zvavo kumapurisa ezvitarapi.
Takambonzwawo kunge kanzuro yaive neurongwa hwekuisawo mapurisa ayo munzvimbo dzakaita saidzodzi dzinowanikwa mvura. Pane zvakazoitika here?
Kanzuro haina mapurisa akakwana ekuti tingakwanisi kudiploya pamabhoho ese ari muguta reHarare. Asi ndepekuti kana panenge paparwa mhosva, munoenda kumapurisa monoripota kumapurisa kuti apa paparwa mhosva apa, mapurisa oya osunga vanamuparanzongo vacho.
Ko, nyaya yemvura yamirawo sei muguta reHarare? Tinoona kuti zvino mvura iri kunaya, mazuva apera maiti dambudziko ranga riri kuti mvura haisi kunaya.
Hongu dambudziko riripo ndekuti mvura iko zvinezvi tiri kuchenesa mvura inokwanisa kusvika 250 million liters pazuva. Tikwanisa kuchenesa mvura yakawanda kubudikidza nenyaya yemachemicals anenge asina kuwanda zvakakwana. Nyaya yekuti machemicals inoenderanawo nekwaliti yemvura. Kwaliti yemvura yasati yaimprova zvakanyanyisa iko zvino, asi tiri kutarisira kuti kuenda kumberi kwatiri kuita kwaliti yemvura ichaimprovawo nekunaya kuri kuita mvura.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari yakapiwa vashandi vehurumende senzira yekuvabatsira kana kuti cushioning yakatopedzwa isati yatambirwa mushure mehurumende yakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takashira Zhou vaudza Studio 7 kuti varairidzi vari musangano ravo vatanga vachingoshanda zuva rimwe chete remuvhuro pazvondo kusvika nyaya yemihoro yevarairidzi yagadziriswa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo, asi tataura naDr. Show.
Vhiki rakapera varairidzi vari pasi pesangano rePTUZ havana kukwanisa kuti vaende kumabasa kwavo sezvo vanga vasina mari. Tinozviziva kuti hurumende yakapa cushion inoita $700, asi cushion iyi haina kukushina varairidzi nokuti zvinhu zvakatokwira, fuel ikakwira, saka transport nemabasic commodities zvakabva zvakwira, zvakapa zvapa kuti cushion isava cushion. Zvekare mari yavarairidzi yepei even tikaibatanidza necushion hazvipfuuri izvo mari inoita $69. Zvazvinoreva nezvekuti hazvina kupedza dambudziko revarairidzi redispute of right. Dispute of right navarairidzi ndeyekuti vaitambira mari inoita $500, saka kutambiriswa mari inoita $69 zvinongoreva kuti mashangura apata, idhongi rakafa. Saka varairidzi havakwanisi kunge vachienda kubasa kuti vadzidzise kubva muvhuro kusvika chishanu. Saka naizvozvo varairidzi vari pasi pesangano repTUZ vakataurirana vari kumaprovinces. Maprovinces ese akapa chisungo chokuti haakwanisi kuti varairidzi vaende kubasa nokuti mari yavo haisati yakwana.
Chii chakataurirwa nemaprovince uye vakapa chisungo chekuti
tavherengedza zvakataurwa navarairidzi vanobva kuma 10 provinces. Varairidzi vari pasi pesangano repTZ vakazorangare vakazotenderana kuti zvinganaka vakashanda at least for one day a week, unova zuva remuvhuro. Saka mumande yega yega varairidzi vari pasi pesangano repTZ vachakwanisa kunge vachienda kumabasa kuratidza kuti vane chido nokuti vana vavanodzidzisa vaende kuchikoro. Kana pane vamwewo vazokwanisawo vanokwanisa kuzoendawo futi musi weFriday. Asi pari zvino vakawanda vari kutoti havakwanisi. Varairidzi vakatorawo chisungo chokuti zvaiva nani kana hurumende ikaradza kuti ine hanya navarairidzi. Vana vavarairidzi vakatadzwa kubhadhara maschool fees muzvikoro zvese izvo zvina varairidzi vanobhadharwa nehurumende.
Iyo hurumende inoti
zviri kuhurumende kufuka kana kuwaridza. Asi chikuru chiri kutaurwa hurumende navarairidzi ndechokuti havakwanisi kunge vachishanda nezvemandoro kwati, uyezve vanoexpecta kuti hurumende igadzise dambudziko ravo redispute of right. Ndokuti muzvikoro mudekare kana pasina kugadzirisa dambudziko iri remari isingakwani yavarairidzi, hationi kuti muzvikoro mungadekara. Saka kungava kuvaraidza nguva kuteanzouneriva kuti hurumende irambe ichiignora varairidzi vari muzvikoro.
Ko gurukota rinoona nezvemari vantu rinwiwe hapana chavakakuimbisa here sevarairidzi?
Varairidzi vakatamusa navamutulinyuve avo vanotaura zvisina kutaurira navarairidzi through inonzi collective bargaining kuti vacharamba vachingopa kushini iyo isingakushini varairidzi. Varairidzi havadi kushini, vanoda kupuwa mari yavo yavaitambira gore ya2018, uyezve mari iyi inofanira kunge iri US$500 kana equivalent in terms of interbank. Saka izvezvi ndo zvokwanisa kupedza dambudziko. Tinoziva kuti kune vamwe vari muhurumende vari dzigogodza, asi taifunga kuti dai vari muhurumende vateerera mashoko avanoudzwa namaprofessionals anova varairidzi vakagadzirisa dambudziko rimuzvikoro, ndokuti zvikoro zviinde mberi zvakanaka, muzvikoro muve nokudzidza uye nokudzidziswa. Chinozikamuka Zimbabwe senyika idzidzo iyo yanga yakanaka zvikuru kwazvo, asi dzidzo iyi yava marengenya. Saka tinoda kuti marengenya agadziriswe nehurumende. Hurumende yavanhu inofanira kuda vanhu, ende ichiona kuti education iright haisi privilege, varairidzi vacharamba vachiramwa basa vasingaende kubasa nemusi weTuesday, vasingaende kubasa nomusi weWednesday, vasingaende kubasa nomusi weThursday, uyezve kuda vashoma ndo vangazoenda Friday kusvikira dambudziko ravo redispute of right ragadziriswa nehurumende.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Joe, vari parunare kumasvingo. Mushure mekudya gaka kwevamwe vagari vachiti mari dzavo dzemichero dzange dzakwidzwa zvavanoti hazvisi pamutemo, kanzuro yemasvingo yave kududza ichiti panogona kunge pakakanganiswa pane mamwe mabhiri akatumira vamwe vagari. Godfrey Mtimba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vemudhorobha iri vanoti mari dzavo dzakawedzerwa nemari inosvika $500 emadhora emunyika, kunyange hazvo hurumende yange isati yapasisa bhajeti iri. Vataura neStudio 7 vati gore rapera kanzuro yakakumbira kuwedzera mari yemitero, asi ivo vakapukana nazvo sezvinodiwa nemutemo weUrban Councils Act. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati havasati vakwidza mari dzemitero, uye mabhiri akatumirwa vamwe anogona kunge akakanganiswa, vachikurudzira vane zvichemo kuti vauye kukanzuru.
Sekanzo, hatisati takushandisa maproposed figures atikaisa pabudget, nokuti budget hatisati aapprovhiwa naminista. Saka kuna vanhu vakanobhadhariswa marates asati aapprovhiwa naminista, hazvitendegwi pamutemo, vanofanwa kudzokera kuenda kukanzuro vondosvika explanation yekuti mari iyo yakasvika posei. Kana vakachaja vachadzwa chidzimanyu rates, vanofanwa kudzosekwa mari yavo kuti mari hatisati yaapprovhiwa naminista.
Mashoko aya atsinirwa namabharani weka Edward Mukaratirwa vati izvi zvinogona kukonzerwa nemishini yakakanganisa basa. Asi mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasungo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti Mura vaanoziva kuti vanoti kanzuru yave kudududza mushure mekunge yanyangira yaona.
Tinoona sekuti kanzuro iri kuita utsotsi nokuti hapana mistake yekuti vangaita yekukwidza mitengo yemvura iro budget risati rapiwa naminista. Unotongwa utsotsi hwavari kuita kuti vabire maresidents mari dzavo. Saka tinoti vanhu maresidents anenge asangana nezvakadaro ngavauye kuofisi kwedu tibatsirane kuti vakwanise kunge vachidzoserwa mari dzavo nekanzuro.
Vazivanai kereke mugari wemusha weruzhinji wekwamucheke vanoti havasi kufara nemutero wavari kunzi vabhadhari. Amai Shumirai Matovo vayambira kanzuro kuti ikakwidza mutero isina kuwirira nevagari inenge yoda kunetsana navo.
Ichokwadi zvakatondionera nekuti ini rangu rakauya riri pa490 apa ndanga ndisina kana chikwereti kukanzuro. Saka zviri kutoshamisika kuti January uno kanzuro yatotikwidzira here mitengo yacho nekuti ini handitoikwanisi mari yacho yakawandisa.
Mari yemitero yemvura yakakwidza kubva pamadhora $30 kunzvimbo dzinogara veruzhinji kusvika $500, izvo zviri kunzi nevagari zvakanyanyisa. Vagari vazhinji kunyanya vashandi vehurumende vanoti zvikaramba zvakadai mari yavo inoperera kumitero yedzimba nemvura vosara vasina yekutengera mhuri dzavo chikafu. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kutipa divi ravo sezvo vati vanga vari musangano asi vamisa kuzobata Studio 7 vapedza. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumanewspaper anhasi. Newsday rinoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vachaita musangano nevatsigiri vavo nhasi kuStandard Hall kumbare mangwanani anhasi nenguva dza10. MuNewsday mekare vakuru veZANU PF kumazowe vari kunetsana nemapurisa eZimbabwe Republic Police pamusoro pemamwe mapurisa vari kuchera goridhe zvichiri pamutemo. ZimLive.com ine nyaya pamusoro pevana vechikoro vepanjube high school avo vakaratidzira nezuro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye vachiti varayiridzi havasi kupiwa mari yemihoro yakakwana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Hey, maswera sei paStudio 7 pamwe chete nevatereri. Ndaida kungopindira hangu abva pakutengerwawo ndege yakamboshanda ichitengwa nenyika. Zvinoshamisa kwazvo kuti vanhu vanotora mari vachingoridya vega vachitenga dzimotokari dzavo avo kwete dzenyika, but pavanotenga zvenyika vanotenga second hand chinjakamboshanda. Ndipo vanoti kumwe kutungamirira kana kwakanyanya. Mazviite enyu, ndini John Maramba.
Makadiko mukoma tanonoka wandi pastudio 7 apo. Mizangu ndirikutaura nevakomana vezanopiva apo. Vakaoma mwoyo. Vatihwira vodziti vedu zvinhu zvaoma muZimbabwe. Kugara kumba tinoda but zvinhu zvakaoma. Kana uri kumba chaiko chiro chimbwa chibvi uyo ti yacho haibatiki zvekumhanya. Womuka kuti munhu unongoona tii panew year chete, new year nekrismas. Ini kana zvangodarika zvatovharana shuwa hurumende yamiramira zvinhu zvachinja.
Ngwanangwana vashumari vestudio 7 tataura pamusoro pemumwe anonzi mutodi. Mutodi gafu gari zvokuti boga boga vanovhura muromo wake vangotaura zvisina basa shuwawo unotaura hei ndamuunganidzwa ikoko wanga asingatoti zvokuti vanhu vatoungana chamusa taure unonyepebwa nachamusa wenyeperana iyo chakambounganidzwa nakataura kuti chokwadi chii chimburi chakangorungowawata chii chavari kuita chatinoona chinobatika asa mutodi ngatotinyararira akona chero kuunganidza vanhu kumagitare chaiko akakona kuunganidza vanhu kona kuridza magitare chaichaivo uzoti ungazoenda kupodcast kana uzvisumudza iyo kuna kuridza ndirai dziya pana anotitaurira kana kawani nharara hako mutodi namonika mutsvangwa nootoshama muromo kezasi nekumusoro muchitaura zvendege mujane yematambudziko akaita seainawa maticha aruda mari madokuta aruda mari imuri unotenga ndege yokuitei kuzvipatara kuna mushongano ari kufa munyika ndege ainotibatsira chii kuti mukuira zvenemhuri dzenyu ndinda kundofara zvingotenderera semweya svina pasina zvinobuda haa akura emhani vanoza nepere muti bhoho waini vati bhoho waiva zvino ndochokwadi haa neipa vasingagoni kufungira vamwe vanhu haa
makadiko pastudio 7 vana mukoma tanonoka wande nana Blessing Zulu indoda kungotaurawo pamusoro pamutodi achimbokumbira kuti mutodi akawanawo nguva ambonyarawo MTC mutodi pese panobuda achitaura anongobuda achishoropodza zvinoitwa neMTC zvese kwose asingamboshoropodzi zvinoitwa nezano mutodi tachimbokumbira umbotinyarawo umbotinyarawo zveshuwa taneta newe mutodi ini kana kuchitongonzwa nzi ndichitongonzwa kunzi kuda kutaura mutodi ha ndotombofunga nekutombochambawo pa ipapo but ndongotirega ndimbowati ari kupenga wachitaura zvake zvekuti chase rimwe zuva zvichatinakirawo vana vezimbabwe ha tanzwa izvo
haa zvimwe zvinhu zviitwa nezanipevusoka haa unobva watonatsopera simba chaizvo unobva washaiwa ti unotaura chiti kudii sho vanhu vangatorwisana nekutenga ndege masecond hand vachitadza kugadzirisa nzara iri munyika kuti vanhu vadya vachiguta totengawo ndege kuti iwa vafambisawo zvavanoda iwa naed yava hazvanipevisa daro vanhu vari kufa muzvipataramo vanhu vamaticha havasi kuenda kuchikoro vana havasi kuenda kuchikoro havana mabhuku havana kana chikafu ndopauri unotengana nendege zvisina kana nemusoro wese zvinoitwa nezanipevu haa zvakaoma haa sechinoitu chinonzi Poland ichi ndo chimwe chinhu chikutouraya nyika manje chinonzi Poland ichizvozvo zvodai chisipo pamwe nyika itombori pari nani hapana zvavandaona madhuku aivai nanaiwa nakupe navona naegera ndo chinhu chauraya nyika ngavabve muchipoland icho kana vangoumba vatoraorezanipe vese bcause ndo chinhu chauraya nyika chipoland icho chichi chauri kuti hapana zvachinombogadzisa kana hwani ndo chikutouraya nyika
Kwazivai westudio 7 ndiri neitwa G Brown ndiri kuno kuJoburg ini hangu ndoda kutaura hangu pamusoro paavo leader veMDC Alliance vari kuda kulaunja 2020 agenda yavo kuti ngarege zvekungotaurira vanhu zvaasikagoni kuzoita ngotichazobvunza kuti zvawaiti zvingazoti sekutaura kwaaita kuti ane mazano akawanda ekubvisa zano pachigaro but izvezvizvi tata ne 2 years pasina kana action yaari kuita saka zviri nani kuti audze vabereki kuti inini handizvigoni toita sei tiri pamwe noti kuti tichazodai vana vezimbabwe vanoita nekutaurirwe ngano havasi kude ngano vanode leader ano leader zvaanogona kuita noti kuite leader uchisimbisa vabereki zvenhema komana taneta mantaneta aiwa bodo munhu ngaataure zvaanoziva kuti izvi anozvigona kwete kutaura zvaanoziva kuti haazvigoni because ipapo apa paagenda yavo yaari kulonja ipapo handioni kana one chinotaurwa chine musoro chinoendesa nyika kumberi ipapapo kana chinobvisa zano pachigaro asi kupama pamusoro pekupama kunyepa kwaakaita kare ndo zvaanongogona futi izvozvo nguva ichingofamba 2023 asvika ndizvo zvimwe chete ndabirwa saka tosvike kupi tine malidha akadai ndatenda zvangu
mazorasei vana mukoma jongana natonono mutanonoka wande pastudio 7 apo ndikutaura napeter kusouth africa muno mesina ndachida kungotaura pamusoro papurezidendi vedu vanelson chamisa ndinga chete kuti vangozongotudzawo mangwana tofamba sei sezvo tatambudzika kudai nekuti ndiye purezidendi wedu watinoziva chamisa watakavhotera iye munhu ega angakwanisa kutibudisa mumatambudziko matiri ezvino tiri kune dzimwe nyika tichitambura kudai so ezano ava hativazivi vana munangarwa vakangozvigadza vakagadza navega nana malava vavo neconstitution yakoti yake yakangomugadza isu hatimuzivi isu tinoziva chamisa wedu watakavhotera ende ndiye watakatotarisira kuti ndiye achatibatsira ndiye achatibudisa mumatambudziko atinawo kwete zvezano zvesezvo saka tinoda kutongonzwawo purezidendi wedu achitaura mangwana tinoita sei tofamba negwara ripi zvinamwe yatinayo ipere chete zvoga ndatenda hangu
Mm-hmm.
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura azvireve kuti mashoko abva kuno ku Studio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano re International Labour Organization kakuti ILO rayambira kuti kushaikwa kwemabasa pamwe chete nekusaenzana kwevanhu zviri kudzivirira vanhu kubva muurombo uye zvichakanganisa magariro evanhu. Sangano iri rinoti kwemakore mapfumbamwe anotevedzana vanhu vasina mabasa pasi pose vanoramba vari padyo nemamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe. Mubatanidzwa weEuropean Union uri kufunga zvekutangidza zvekare kutarisisa vanhu vanobuda muLibya vachindotsvaka ukoteri kune dzimwe nyika dzekuEurope. European Union inodawo kuona kuti zvirango zvakatemerwa Libya hazvisi kupunzwa. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisa vamwe vakange vakapakata zvombo vakaratidzira zvisina hasha muguta guru redunhu reVirginia muno muAmerica vachiratidza kusafara kwavo nemiteme mutsva iri kuda kudzikwa nehurumende yeVirginia. Mitemo iyi inoomesera vanenge vachida kutenga pfuti uye inorambidza pfuti mune dzimwe nzvimbo. Kuratidzira uku kusati kwaitika kwakange kuchichirwa kuti pangangoita kurwisana pakati peavo vanoda kuti mitemo yekutenga pfuti iomeswe neavo vanoti kuva nepfuti zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo. Katumirwa namukoma wesaya chipanga achiti ndigwe varairidzi vezimta atus pqz nguri kuchinzwa here kambo ako mapfura njere sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhukadzi vanonzi vari kushungurudzwa zvikuru pazvibhorani muHarare. Sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichaenda kubasa musi wemuvhuro wega pasvondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.